Mutongi wedare wanoa judge president wedare re high court re Zimbabwe wa Justice George Shiweshe wa changobva kutipa order kana kuti mutongo wawo waapa panyaya yanga ichichema chemwa na wa Mugabe vachichema kuti dai mandipawo nguva kuti ndizo taure zuva date rekuita maelections avari kuda kutaitwa maelections mabyelections pamwepo nemaharmonized by March gore rino ya muna March wataura iwo vachiweshe kuti wapa wa Mugabe mukana wekuti wazotaure zuva rekuti maelections kana kuti sarudzo dzichazoitwa dzichaitwa rini wati zvizopiwe date nekupera kwemwedzi wa March 2013 gore rinouya musi wa 31 wati chikonzero chawapa ruling yakadai kana mutongo wakadai wati vachazozvitaura
magweta enyu ari kukwikwidza here mutongo uyu
magweta edu sekutaura kwandaita kuti izvozvizvi wachangobva kutora mutongo iwowu mutongo warubva ngo kutora kwahaikoti zvokutoti varitori mubishibishi kuudza maclients avo vanova vaabednego bebe wanjabuliso muguni navanomeni mpofu ndo vaari kutomhanya kuti vavaudza kuti ndo zvabuda kudare izvi asi ndinodavira kuti havasi kufarawo nemutongo iwowu zvokuti chinhano chavachatora manje manje vachange vachiudza wanana vabebe wanana vamuguni navamupofu uye nenyika ndofunga kuti vari kuronga zvokuita zvamunongoziva magweta ezimbabwe lawyers for human rights anobika bika zvokuti kodzero dzevanhu dziremekedzwa.